very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Wednesday, June 14th, 2017. And this is Live Talk Diaspora Forum. I'm Chris Gande.
And I'm Jonga Kandemiri.
Tonight on Live Talk, we are talking about the alleged persecution of Zimbabweans in the diaspora.
The Parliamentary Portfolio Committee on Foreign Affairs says it is worried by the ill treatment of Zimbabweans by South African and Botswana authorities and is set to engage them over the issue.
The committee says cross-border traders are the worst affected, and as a result, they say that they will engage the neighboring countries' embassies next week to discuss how the issue of abuse can be tackled.
The committee also raised the issue of students who are studying in Cyprus, where some of them are alleged to be in prison over some cases that they allegedly committed during their stay there. So to join our discussion, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on 13860 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m.
And so tonight we want to hear your views on the alleged persecution of Zimbabweans in the neighboring countries and also in the diaspora, wherever they are out there who are facing hardships that the authorities may have perpetuated. So phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you back. The number again, 001-202-619-2077.
Yebo kambezu lukandaba mthwakazi omuhle siyadibana njalo kuhlelo Live Talk Diaspora Forum. Sixoxa ke lamhlanje ngodaba lwezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe okuthiwa khona ziphethwe luklubhu yiziphathamandla zamazwe atshiyeneyo. Yikho ke lamhlanje ke sifuna sixoxisane ngodaba lolu. Siyabona ukubana ke kule komiti yedalela ephalamende ebona ngezobudlelwano bamanye leZimbabwe lamanye amazwe. Ikomiti le ithi yona isihlele ukuthi iyekhulumisana lama embassies aseZimbabwe abacabangela ukuthi khona kulezizalwane zeZimbabwe ezihlukunyezwayo. Sokwakathesi ngibona ungani bathi bona kakhulu kazi abaseBotswana leSouth Africa yibo abayaqala ngabo, kodwa ke siyazi ukubana kwamanye amazwe la ufana labo Netherlands, Australia, kungakuse America, kungakungaphi lakho, sizwa kuthiwa kulezizalwane zeZimbabwe eziphethwe kalu klubhu. Yikho ke lamhlanje esifuna ukuthi sixoxisane ngakho, lisitshele ke lapho elingali khona lana liseZimbabwe liyavunyelwa ukuphathisa kuhlelo. Jonga
ndizvozvo nhasi vateereri nevatariri muchirongwa chedu cheDiaspora Forum chatinokurukura zviri kusangana nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika. Tiri kutarisa nezvenyaya yakasimudzwa nekomiti yeparamende inoona nezvekutyidzana nedzimwe nyika pamusoro pekwavanoti kubatwa nekunze kweruoko kwezvizvarwa zveZimbabwe zvikuru zvinenge zvichipinda muSouth Africa neBotswana. Tamboita hurukuro nasachigaro wekomiti vaKindness Paradza vanomirira makonde muparamende vari nhengo yeZANU PF vachiti paborder apo pamugano weZimbabwe neSouth Africa vanhu vanobatwa zvisina kunaka ipapo pavanenge vachipinda muSouth Africa. Zvimwe chete zvichiitikawo kumugano weBotswana neZimbabwe, vanhu vanobatwa zvakaipa. Vasimudzewo nyaya yekuti kune vana vechikoro vari kuCyprus vari kubatwawo zvakaipa ikoko kwavari, zvikuru kana mumabasa mwanenge vachishanda, zvekuti vamwe vevana ava vatori muusungwa pane ino nguva iko kuCyprus. Kwoitawo nyaya Chris yemombe dzeZimbabwe dzinonzi dzaka dzabiwa nevanhu vari muBotswana. Zvizvarwa zveZimbabwe zvikateera mombe idzodzo nemapurisa emuZimbabwe vakakwanisa kuwana mombe dzavo kuti dziri papi. Munguva yekukakavadzana kuti vanga vachidzoserwa mombe dzavo, mombe idzodzo dzinonzi dzakapfurwa asi hapana zvati zvaitwa. Saka vaparadza vati komiti yavo yakasvitsa nyaya iyi kumutevedzeri wemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa uye vari kurongawo kuita misangano nevamiriri vemizinda yeSouth Africa neBotswana vari muZimbabwe, vachiti vakatoita musangano nevamiriri vemuzinda weTurkey vanoendawo vanomirira Cyprus muZimbabwe, vachikurukurawo nenyaya yekusabatwa zvakanaka kwevana vechikoro vari kuCyprus. Saka nyaya yatiri kutarisa hatisi kutarisa nyika nhatu idzo kana ina dzatataura nezvadzo. Aiwa, kwese kwamuri vana veZimbabwe kunze kwenyika, tiudzeiwo kuti imi muri kubatwawo sei kwamuri ikoko. Zvinopawo mukana kuti komiti iyo yeparamende inoona nezvekutyidzana nedzimwe nyika inge ichigadzirisawo matambudziko iwayo. Ngatiregei kungonyarara mune matambudziko, ngatitaurei. Mwana asingacheme anofira mubereko. Chris.
Yes, sir, Jonga, I understand we have our first guest. It's a very famous journalist. I take this opportunity to thank him. He's the one that introduced me to journalism. Mr. Kindness Paratsa, welcome to the show.
thank you. How are you there in Washington?
No, I'm okay. How are you doing?
No, we're okay here, Gibbs. We're okay.
Yes. It's Chris, Mr. Paratsa, Kande, not Gibbs.
Oh, Chris. Okay. Yeah. Okay, Chris.
Yes. How are you doing there?
No, we're okay. We're busy.
Yes. Yeah. Can you set the scene for us and tell us exactly why you have decided to tackle this issue of Zimbabweans who are being ill-treated?
Chris, the Parliamentary Portfolio Committee on Foreign Affairs, it's our mandate as Parliament to represent the Zimbabweans wherever they are. So as Foreign Affairs Committee, this is our mandate to make sure that our Zimbabweans who are abroad, who are in the diaspora, are well looked after. In other words, their interests, we take care of their interests, although we are here at home. This is why the government, the embassies across the globe, we have about 42 to 45 outposts, which are there. 40 of them are fully fledged embassies, and about five of them are sort of they are not fully fledged embassies. So our committee is looking into this after we received a lot of complaints from travelers to South Africa, travelers to Botswana, and recently our students who are in Turkey, Cyprus rather, we've received also complaints from parents. And as your committee, we are doing whatever we can to make sure that our Zimbabweans who are traveling for shopping, who are doing business in South Africa, in Botswana, or who are staying in South Africa, Botswana, or any other country around the world, we really have to make sure that their interests are well looked after.
Okay, thank you so much. But is there any reason? Do you have any reasons why this could be happening to Zimbabweans?
You see, last week we were in Bridebridge, and we had an opportunity of meeting the immigration officials on the South African side. And they were saying, they changed because they'd seen us. They changed. They said, please, if that was happening, if Zimbabweans were being harassed and so forth, we are going to change that, and we are going to have some training of the immigration officers in customer care and so forth. And same in Plumtree, also visited Plumtree, and it's worse on the Botswana side because our people, they are being harassed and so forth. And we've also approached our government, the Minister of Foreign Affairs, to make sure that he talks to his counterpart in South Africa and in Botswana. And we've upgraded even our concern to approach the Vice President, Emmerson Mnangagwa, about this. And I'm sure from there, he will also upgrade it to head of state level if this thing continues. Because you remember, I think you've heard recently that around the Bulilimamangwe, Madambu's area, there were cattle which had sort of stolen, Zimbabwean cattle stolen, and they went into Botswana, driven into Botswana. And when their owners tried to go and recover those cattle, together with our Zimbabwean Republic police, accompanied by our police here, while they were negotiating there, the Botswana authorities, the Botswana police, they shot all these cattle, 51 of them, and their owners, they lost. And some of them actually were even accused of allowing their cattle to stray into Botswana. So these are the issues we are dealing with right now in my committee.
Mm-hmm. Yeah, iwa muri kuita basa rakakura. Zvinofadza zvikuru kuti vana veZimbabwe vari kunze kwenyika tinzwewo kuti aiwa kune vari kutifunga, nokuti kazhinji tine chingofunga kuti hanzi kusina mai hakuendwe. Zvino zvamuri kuita ibasa rakakura. Asi matambudziko mazhinji tichitarisawo dzimwe nyika anenge achikonzerwawo iwo nyika idzo dzichipomera vana veZimbabwe mhosva. Muri kumbowanawo here mukana wokukurukurawo kunyaya idzodzo?
Tiri kudzikurukura nyaya idzodzo. Hatirambi kuti kune dzimwe nyanya pakati pedu dzinokonzera mhirizhonga mhosva dzinoba dzinoita sei kazhinji kunyanya kusouth africa nekuteki zvimwe zvekusaipurasi kune vana vechikoro. Tine 4,800 vana vechikoro vari kumayunivhesiti ari kusaipurasi, and vamwe vacho vakatosungwa, vatatu vacho vari mumajeri, umwe wacho akatopiwa makore 7 manomwe ari mujeri nekuti aitengesa zvinodhaka, akawanikwa achitengesa zvinodhaka. Tine vamwe vari kupinda mumasupemaketi vachiba. Tine vamwe vechisikana vari kuita zvechifambi. Tine vamwe vechisikana futi vaakutoroorwa hanzi nemanigerians nemaghanaians ikoko, ende vamwe vanotori nevana asi vakanzi vabereki vavo vachiti vana vari kuchikoro, vamwe vakutogara nezvikomba ikoko. Saka hatirambi kuti pane zvakadaro, asi vazhinji ngatimbotora avo vari kuenda kusouth africa kunotenga zvinhu pamesina paya pa iye zvino pabudirira nenyaya yekuti yemari iri kubva kuZimbabwe. Pafandistown pabudirira nenyaya inobva kuZimbabwe. Tine maZimbabweans futi ari musouth africa ari kusenza zvakanaka, ari pamabasa, ari pamusorosoro, ende ari kubatsira ikonomi yesouth africa kuti ifambe. Tine maZimbabweans ari kune nyika dzakasiyana siyana dziri kuBotswana dzavari kutosenza mumabasa ari pamusoro ari kuita kuti nyika idzodzo dzifambe, asi tinoona vanhu ivava vachiona fanika vanhu vedu isu vemuno muZimbabwe vari kutambura zvikuru, ari kana kuti matsoti kana kuti chii, haungazwisisi zvinoitika ipapo.
Thank you so much, Mr. Paratsa. Could you please stay on the line? We note that in your report you say that the cross borders are facing the worst problems. And so to help us discuss that issue, we have Mr. Dennis Juru of the Zimbabwe
International Cross Border Traders Association.
There you go. Mr. Juru, welcome.
Good evening, Chris. Good evening, Jonga and your listeners.
Thank you so much. Good evening. So can you give us a background of how these cross-borders are said to be facing abuse, especially from South Africa, where you are?
Yeah, we are having a problem as Zimbabweans. You know, if you look at Zimbabwe, I think we are educated as Zimbabweans. That's the first thing. And people from outside the country, they are jealous of that. And, you know, they are not happy with the way, you know, Zimbabweans are treated by their employers, because they are treated well since they know what they do. But if I go back to our government, we are not happy with what our government is, the way the government is treating many Zimbabweans. We start from the border when you are leaving Zimbabwe. Let's take, for example, at Bedbridge border post. The way we get treated as foreigner, as Zimbabweans staying outside Zimbabwe, it's very, very unfair. You find that, you know, just to go to Zimbabwe with your car, the requirements, I mean, to cross to Zimbabwe with your car, you know, it's very, very difficult to go to Zimbabwe with your car as compared to going with your car to other countries. When you're going with a South African Rage vehicle to Botswana, you find that you only you are required to have a gate pass, of which a gate pass is something you get from the counter. You stamp your passport and then you get your gate pass. If you go to the South African side as well, you find that it's very, very difficult for Zimbabweans to stamp their passports at the South African side. If a Zimbabwean wants more than 2 weeks, you know, they have to bribe. I had a meeting with the guy who is in charge. I can't, I mean, say his name on air. I had a meeting with him complaining about how Zimbabweans are treated when they want days to stay in South Africa. You know, for someone to have a month, 2 weeks and above, you know, they have to pay bribe at the South African side. Of course, there are some Zimbabweans who are criminal. Of course, you know, we can't be a country of good people only. But you find that the way we are treated, it starts from home, the way our government is treating us as Zimbabweans, as Zimbabweans in the diaspora. Mm.
Your response, Mr. Paradza?
Yeah, just to tell you that... you know, there is now a government, there's a shift now towards the ease of doing business and also the promotion of regional trade and regional integration. And that is our focus as my committee. And as I was saying, last week we were at Bybridge and we had meetings with the Zimbra board. We had meetings with immigration authorities discussing about all.
Hello.
Oh, I think we've lost
Mr.
Honorable Paradza. We'll try to reconnect his line, but tomboti kuna vajuru imiwo zvenyu se sangano muri kutambira sei basa riri kubatwa nayo committee ye parliament.
Wongu ingave iri kubata basa committee ya vaparadza ya Honorable Paradza. Asi kana isati yaburitsa zvinhu zvatinoona zviri mumaoko hatinganyanya kuirumbidza zvikurusa nekuti matambudziko tagara tichingosangana nawo tichiri kungwasangana nawo sevana veZimbabwe vanogara kunze kwenyika. As long as tichiri kunzi kana usina permit yekunze kwenyika upinde nemota yekunze kwenyika muZimbabwe havasati vatanga kusenza. As long as kana uchinge usina kubhadhara bribe pa boda haukwanisi kubatsirwa nekukurumidza havasati vatanga kusenza. As long as maZimbabweans asati akupiwa mazuva avanoda pasina kubhadhara kupinda mukunze kwenyika ngave kuSouth Africa kana kuBotswana havasati vatanga kusenza. As long as kuchine maagents ehurumende kumayunivhesities akaita seMonash, you find kuti paMonash University hapasi safe for mastudents anobva kuZimbabwe. Unowanikwa kuri kuti kune maagents ehurumende ari ipapo, pane maCIO, pane chii. Saka as long as zvese izvo zvichiri kuwanika, vaparadza havasati vatanga basa ravo.
Rambai henyu muri parunhare, tinotarisira kuti tinovadzosa pachirongwa nhare yavo yakanga yangobudirira. Iye zvino tombonzwa kuna mukoma Wayne vari muSouth Africa. Mukoma Wayne, makadi?
Maswera right zvedu.
Aiwa, taswera. Tiri kukurukura nenyaya iyoyi yekubatwa kwezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika nemabasa ari kubatwawo nekomiti inoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika ekuedza kuti vana veZimbabwe vabatwe zvakanaka kuburikidza nekuengeja kana kuita hurukuro nenyika dzine vana veZimbabwe ivavo. Tipeiwo pfungwa dzenyu.
Komiti ingati zvedu ungaisanyanya zvaya kuzomhanya seri, because vana veZimbabwe vacho vari kunze kwenyika kuzosanganisira isusu ka matambudziko mazhinji kana kauzvitarisa ka anotokonzerwa ngemaZimbabwe. Totora ichibva kuno kuZimbabwe ka kuno kuSouth Africa ka panotoshungurudzwa munhu idei bridge kutanga paZimura mwacho nomunhu unokona kutorusa gudzi dzavo ngeZimura gavhumendi yeZimbabwe renge bed bridge nanhasi marenge kuZimbabwe anogara mavhuri South African marenge sayacho ari safe and clean. But iwo uchitobva kuno kuSouth Africa unokona kutosvika kumba usina zvinhu mahwindi Zimbabwe is very worse than South Africa. So, really, our government is government level. No one knows some of the things. No one knows the story. No one watches. No one shut away. But in the end, we have to get rid of the Zimbabwe. For example, when I was born, I was very ashamed. Ichi zvakani mabhegayo asiwo vanonga vachitoda kupedza mari vachida kuti togadzisa maZimbabwe ari kunze vachikorera kugadzisa imwe muZimbabwe macho endi kuno futi namba yedu kuno tinoya takawanda ngekuda mabasa saka zvizhinji zvazvo ka zvekunze kwenyika ngavasenyanya mhanyi vagadzise zvinhu zvemunyika kodzero dzevanhu dziri muZimbabwe vanhu vanotoshungurudzwa ngemaelections kuti why uchivhotera party unoda ndiye government yacho inotungamirwa ndivo vana mugabe saka committee yekumira zvekunze kwenyika ngavatorinyanya kutoita mone ngezvemunyika macho because mareserva vanhu vanotourayiwa ngenyaya yekuvhota kuvhotera kana mdc apa pano mazimesina pana patori bed ngemazimbabwe anotonyanya kutenderwa totodai south africa yacho yaita wipe out mahwinde ese anopairuta ezimbabwe kutooparita esouth africa because vamaZimbabwe akajaira kutsinya ende ndiwo anongoita kutsinye kuitira vamwe vavo so zimura ndiyo itori dangerous government yesouth africa inongokutendera uchienda nezvinhu zvaunoda zvemari yako asi pazimura zvinosara saka toti ngavasanyanyawo kuzochiti zvekunze magavhenmendi acho anokona kuti tokai kunyika kwenyu moita sei ino hakuna mabasa hakuna chii saka mari maalawensi yonayi kuda kuenda kutaura nemaembasy wati wati ka ngavagadzise zvedomestic mahwindi abve mumarengo nezimura yacho izive kuti zvizvarwa zvezimbabwe zvichishanda uku hazvingaitirwi dhuti saka ndizvo zvitiri kuda izvozvo
tinotarisira kuti tiri kukwanisa kunge vachidzoka parunare honarebho rakatimonzwa honarebho paradza ndofunga nhare yavo haisati yakwanisa kudzoka kuti tinge tichivadzosa pachirongwa kuti vange vachizvipindurira asi tinodavira kuti chichemo chenyu chichemo chinonzwikwa mukoma wenyu
anga vasatomhanyira zvavo kuna ana zuma naana kama vari kutotendera kuti mazimbabwe acho tichoshanda otherwise ka tingatotengesa airtime tichitobva kuno nezvinhu zvatashanda zvinosara pazimura kana rengi yebed bridge marengi ezimbabwe acho anoda kuti ane kodzero anoda yachiita mahwindi nanhasi nyika yakaso ine independence hwindi munhu unoruza goods dzako nemari yako unobirwa ngemazimbabwe what are zimbabwe inside bed bridge ya iri dangerous ya pambari musika munotopaziya hatichida kuenda kure example iri graphic bari musika munhu unoruza bhegi but nyika ine mapurisa muno metiri muno muendaivo hapana renge unobirwa bhegi munhu unotosiyira vanotengesa vachitoiona ende havana zvekuchaja chaja mari saka toti zvinhu zvavo zvekodzere zvoka ngavagadzirise munyika mwedu imomo kunyanya gavhumendiyoa ngavasada kutotarisa zvekunze takato tiri kutohwandawo saka vakada kuzototokonya vanototi ano fakofudzokai saka ndizvozvo ngavatogadzirisa munyika imomo
aiwa maita basa mukoma regai timbopa mukana
tichazodzoki kuno tichida mabasa totogara ndiko kwaikona kuti wasvikawo zvikwaenda kusangano yezanu pf kurayirwa zvezanu pf avonyepa kodzero ndo vanotouraya vachionawo
thank you so much maita mukoma regai titore mumwe muteereri Chris tine vamwe vapinda pachirongwa
yes lo mnumzana ncube mnumzana ncube kunjani
naphila kunjani ba
hayi siyaphila mnumzana Ncube wena useBotswana ungasitshela ukuthi liphethwe njani ngapho sizwa kuthiwa yikho ukuthi ungaphambanisa ngapho uyafakwa imvubo eqolo la
hayi angeke sibasole ngokuthi abantu labalelizwe labo banemithetho yabo abayifakayo ukuthi umuntu ophambanisayo bamfake imvubo eqolo umthetho lo wafakelanga thina bazifakela bona thina yethu abalandelizweni labo ngobuningi bethu saqalisa ukuona yikho kuzakhanya ingane abafana bakithi abathona besiyagatswa kakhulu ngale ngokuthi labo babethi bazama ukuphila kodwa igcine sephula umthetho kodwa lo mthetho wafakelwa ngamazimbabwe wafakelwa bona abaningazi sawuthembisela ukhona
Jonga, you know, this is quite interesting coming from Mr. Ncube. He says, you know, in Botswana, they still can, you know, even...
They whip you.
So, Mr. Ncube, maybe if you can say that in English, what you just said about the caning, that, you know, it's not meant for Zimbabweans. Mr. Ngobe?
Yes, sir.
Yes, I was saying that, could you maybe expand on what you are saying about, you know, Zimbabweans and in Botswana and this problem that, you know, they face, especially, you know, corporal punishment, which, of course, in Zimbabwe, it's there, but only spared for juveniles. But in Botswana, oh, yes. Even the elderly people, can you just expand on what you said?
Yes, thank you very much. What I'm saying here in Botswana, this law, we found it here. It was gazetted in Parliament long back before our problems in Zimbabwe started. And this law was meant for Botswana, anyone aged below 40, when they find that you have committed a small crime that doesn't deserve you to go to prison, they give you 3 slashes up to 6. And when we came here, we came in large numbers. And what we did, because we were trying to make ends meet, we end up breaking the law, and we find that so many of us find ourselves getting whipped there. And now it appears like this law was meant for us, yet it was meant for Botswana.
Uh-huh. So what about what would you say about the treatment of Zimbabweans in Botswana?
What I would say, we've overstayed our welcome here. So I would not blame Botswana for whatever sentiments they are saying about us. For instance, when we came here, there was only one university in Botswana, and they needed us to work with them, to empower them. Now, as we speak, this country is boasting of 5 universities. It means every year they're churning out graduates that need jobs, and we are holding on to their jobs. So now it creates that animosity between us and them when they don't renew our permits because they want to make way for their own children. So there's pressure there. The politicians have got the pressure from the citizens. The citizens want the jobs, and they want jobs for their children. Yet at the top of government, they know that they need our expertise here and there. So what's happening now is they have no option but to make sure that they create jobs for their own people. Because as you know, when you run a country, you run it on elections and you want numbers. So the government does not want to lose elections because they are accommodating Zimbabwe. But as I said earlier on that we have overstayed here, yeah? We thought by now things are fine at home. We should be going back home by now.
Mm-hmm. Okay, thank you so much. Can you keep holding, Jonga?
Vajuru, manzwa zviri kutaurwa na vanqube vari ku Botswana kuti zvisaro zveZimbabwe zvinenge zvabatwa zvichinzi zvachikora mutemo ikoko zvinorohwa nembara matonya kana chamboko. Mutemo uyu vari kutsanangura kuti vakanga vakaisirwa kuti ndeve kutwasura zvisaro zveBotswana zvinenge zvachikorawo mutemo. Zvinova kubatanidzirwa nekumaZimbabweans. Munotiwo nekubatwa kuri kuitwa vana veZimbabwe kuBotswana ikoko?
No. Rakatanga richiita dambudziko kupakuyanana kwevana veZimbabwe nezvizvarwa zveBotswana. Ndofunga takabva tatopuwa masee kunzi makwerekwere kana kuti ngongongo munyika yeBotswana. Asi tinoona kuti nekufamba kwenguva takafara chaizvo panguva pfupi yadarika iyi pandakashanyira nyika yeBotswana. Ndakasvikira kuko kuti maZimbabweans akuyanana akugara pamwe chete nezvizvarwa zveBotswana uye vaakuroora nekurodzawo kuBotswana ikoko. Zvinhu zvaakufamba zvakanaka, vakatitambira. Kuti iyo nyaya yekurohwa iyi yekurohwa neshamhu, vanotora shamhu vanodzicherera pasi kuBotswana. Zvinhu zvakagara zvingori kokunyika yavo. Vanotora shamhu vodzicherera pasi, vadzicherera pasi, vane nguva yavanodzogara dziri pasi ikoko munhu ozorohwa kana achinge atongwa kwamambo. Sande kuti munhu wese anongotora shamhu orohwa munhu anenge akanganisa, but munhu anonotongwa kwamambo inyaya yakatonaka chaizvo kuvozi majeri avo haazozarawo chaizvo nedzimwe nyaya dzisina nematuro ese. Wanika munhu achinzi ari kuenda kujeri nenyaya dzisina nematuro ese. Unosvikira kuko kuti mitemo yagara ingoriko. Unowanika mutemo wakangoitawo sepublic drinking kusouth Africa wakabviswa nepakatapa kuti hangu achingozarawo majeri. Saka zvisi zvinhu zvokuti zvinei zvichiitwa nekuda kwemaZimbabweans. But zvakadaro maZimbabweans muno vanowanika vachienda vasina unyanzvi hwavainawo hwemabasa. Vanongoenda vachisundwa nekuda kwekutambura. Wozosvika kuko kuti zvoni vanosvikotambura vaikoko, vatambura vaakunze kwenyika. vanozwanikwa vachipara mhosva kana kuti vachishandiswa nevakaenda kokare. Kune vanhu vakanenge vakaenda kunze kwenyika idzi kare vanozoita basa rekutora maZimbabweans aya anenge achitambura voashandisa mumabasa akaipa, mabasa yerobhari kana muSouth Africa, kuba kana kuri didididi, vamwe vachiita zvechifambi. Inyaya yekutambura kudzokera kumusha. Asi dai honorable Paradza vanga vari pamhepo kana kuti vari kundinzwa kwavari ikoko, ngavambofamba munyika yeSouth Africa vamboona mawandiro akaita maZimbabweans kunyika yeSouth Africa, ngavamboona mawandiro akaita maZimbabweans kunyika yeBotswana, vazvitore kuti dai kuri kuZimbabwe kwakazara maSouth Africans nenzira iyoyo kana maNigerians, zvaivatorawo sei. KuZimbabwe kukanzi kuri kuridza macheso kunozara zvekuti unosheya kuti uri kuZimbabwe here kana kuti uri kuSouth Africa ndiri kunze kwenyika ari maZimbabwe zvega. Saka iyo nhamba yevanhu iyoyo unowanika mbavha, kunowanikwa vafundisi, unowanikwa zvese, unowanika kuri kwekuti machurch eAFM, hakuna location isina church yeAFM muSouth Africa ichizara nemaZimbabweans. Zvino awatitanzwisa kuti hamaforeiners here munomu kana kuti rwatorudzi, nekuti mawandiro edu haana kumira zvakanaka. Ukatasa kana chechi ipinga nechechi ipi yekuZimbabwe yaamo muSouth Africa, yaako kuBotswana, ende chechi iyoyo mune musina kana munhu weBotswana ari imomo, mune musina kana munhu weSouth Africa ari ikoko. Unowana mumabasa munongoziziva kuti Zimbabwe pahuman resources yakapfuma mabasa, unowana varingori maZimbabweans ega. Handioni kuti inini semunhu wekuZimbabwe ndaizozvitambira kuwanika munyika yedu yeZimbabwe kambani ine maNigerians chete pasina kana maZimbabweni aripo. Unowanikwa kapangava ringanzi bhawa rine richonzi rakangozara maZimbabweni, hapana kana munhu wenyika iyoyo ari imomo. Hatingodzika zvitambire. Saka ngavambogadzirisa zvinhu zvekuZimbabwe, kana vapedza kuita zvinhu Zimbabwe vosvika pabhodha vogadzirisa kuZimbabweni side, kuti vanafatorerwe mari kana nemaCID paya yekuti ungotsvagirwa kuti mhosva tisane basa rese kuti kukunzi TIP yako yakazodai yakazozvakazodai zvikazodai. Vabvumidzi vanhu veZimbabwe kana vachiuya nepfuma dzavo vauye navo zvokachena pasina kudzvanyirirana, pasina kurambidzana kana kudii, zvinhu zvinofamba. Katabva ipapo vochizouya kunze kwenyika vochizotaura kuti zvona badai mabatawo vana vedu zvakanaka sezvizvi sezvizvi.
Maita basa vajururambai muri parunhare. Welcome back, honorable Paradza. Nhare dzanga dzichimboti netsei. Ndisati ndakupai mukana wekuti mupindure honorable Paradza zvataurwa navajuru. Regai ndingoverenga zvanyorwa nevateereri vedu vaviri vatatu pashona Facebook page yedu. Wekutanga Misheki Chimusipu hanzi, "It's surprising kuti vanoda kuenda kunyika dzakatikomberedza. Ivo vana vedu vakatotiza kushungurudzwa neutongi vava Mugabe nehurumende yavo. Nyaya yavo ngavatange vaenda kuna vaMugabe uvaudza kuti utongi hwavo ndohuri kutishungurudza vana veZimbabwe." Kouya mukoma anzi Flex Luxman Dasha, "Kandiro kanoenda kunobva kamwe. Manje kana usina chako hapana anokuteerera. Kutaurirana hakupedzi chinhu. Chinodikwa kutaurirana pachedu togadzirisa nyika yedu pachedu, torega kuenda kunopema kwevamwe." Kouya Fortunate Chademoyo, hanzi, "Ini ndinobva ndatadza kuzvinzwisisa. Ko kuzotanga vataurirana nedzimwe nyika kuti dzibate zvizvarwa zvemuno nemukati memaoko zvinoita here vasingatange vataurirana muhurumende yemuno macho pachavo kuti vatibate nemukati memaoko, vorega kutibira nekutishungurudza kuti nekuti nyima marights edu muno?" Honorable Paradza, ndiyo nyaya iri kutaurwa zvimwe chete navajuru kuti tangai magadzirisa mamiriro ezvinhu munyika mozoti moenda kunze. Pindura izvenyu.
Aiwa, izvo zvinodzikamwa kuti pane zvakawanda zviri kunoita munyika munomu zvichikonzerwa nemasanction. Izvo zvinodzikamwa. Asi tiri kuti haungafanirwe zvekutiza nyika yako nekuti waneteka warara nenzara waita sei. Isu vakauya nenyika vakaenda kunorwira hondo, vairara musango 7 years, munhu ari musango achirara musango achitirwira rusununguko, ndokutambudzika kwavakaita. Vasunungura nyika, avo vasunungurwa vakangorara nenzara nhasi, mangwana anzi Zimbabwe haichaita, ndaakumhanya ndaakuita sei, vaMugabe vaipa, vaMugabe vaita sei. Aiwaka, tiri kuti kana muchiti vaMugabe vatadza kutonga kana kuti vaita sei, ko handiti constitution yedu yakanaka chaizvo? Ine kubvira 1980 vaMugabe vaishevedzera ma-election every 5 years. Saka imi kana maona kuti hamusi kuda vamugabe. Ko, endeka munovhota, musavavhoteraka. Asi chinonetsa ndechekuti vazhinji maZimbabweans ari muno anovhotera vamugabe. Isu tese tinovhotera vamugabe, vamugabe vachihwina, vachidzoka. Asi ngatichibatanai tese tichiona kuti taumba nyika. Dambudziko ratinaro muno muZimbabwe nderekuti umwe anenge achitonzera kwake, umwe achitonzera kwake, umwe achitonzera kwake. Kana takadaro hapana chinoshanda. Fanika kwavari kunyika dzavari vanhu vese ava kwavari kutende kwavari ikoko kwavari kuti tiri kugara zvakanaka tiriita sei. Kunotori vanhu maopen chains ariko neruling party zvinenge zvichifamba pamwe chete because nothing beats kuti you are Zimbabwe nationalism kuti uri muZimbabweni. Wherever kwauri kuenda asi unodzoka chete kumusha uri muZimbabweni. Saka ngatibatanei kuno kumusha tofamba nechinhu chimwe chete. Kwete kuti hurumende inoti iri kuda zvakati zvakati iri kuita maprogramu zvakati kongoita vamwe anongoopoza chete anongoopoza chete. Tinozoona muparamendi matiru kukaita kumbiro remutemo rakanaka mutemo chavo ukauya bill rikauya rakanaka MDC inongoopoza chete asi yozozviona kumberi kuti hanzi ndo basi rekuti tiri maopozitoza basi rekuopoza. Aiwaka hatidaro hativake nyika. Saka ndinoti inini ngatitange. Yes, I agree kuti charity begins at home. Uyai pane zvimwe zvinotadzikawo asi ngatizvigadzirisei tese tiri muno munyika.
Thank you so much, Honorable Paradza. Do stay on the line, Chris.
Yes, let's go back to Mr. Ncube. I'm sure you were following what the Honorable Mr. Paradza was saying. He's a member of the Parliamentary Portfolio on Foreign Relations.
Yes, I have been following the argument here.
Yes, so you they are making some initiatives, you know, to kind of you know, address this situation. What do you make of their effort?
It's quite a long story. And I don't think we can be able to go through this whole story, why people are outside the country. But I've got questions for them. If people were to go home like now, in South Africa, we know we've got something like a million people, 500,000 people in Botswana. If all those people were to go home now, is the country able to provide jobs for all those people? Number one. Number two, is the country able to sustain the demand of food supplies? Is the country able to provide accommodation, decent accommodation, for the people that are coming, level of accommodation that they are enjoying in these outside countries? So what we are saying in a nutshell, when we're asking them to sort out the mess, we're saying when we were in Zimbabwe, we used to have jobs, we had insurance policies, we had bank accounts that were functioning, which we are enjoying outside the country. So we don't want people to start saying we used to have a better Rhodesia than Zimbabwe. No, no, we don't want to go there. All we're saying is let Zimbabwe go back to what they fought for, a free country that will have people enjoying all the benefits of independence. Because as we speak now, I'm more independent here than when I go back home. I'm more free here than when I go back home. Because when I walk here and talk and discuss, I don't look behind my back and wonder who is following me, who is listening to the conversation. But in Zimbabwe, I know I shouldn't even talk anything. All I should be talking about is maybe soccer between small teams. I can't even talk between Highlanders and Dynamos because someone will misinterpret that. So what we are saying is all of us want to come back home. We've overstayed our welcome, like I said. But we want to find a country that is functioning. We don't want to go there and add numbers to criminals. We don't want to go there and start striking and going in the streets. We are saying that is a thing of the past. People should not be in the streets now. People should be sitting in round tables and rebuilding what has been destroyed over the 37 years that the current regime has been destroying. So we don't want to go to the pros and cons of what happened because this will take us a long day. Some of us, from the age of 15, we've never enjoyed that independence. We've been harassed. We've lived from town to town, tried our best to build the country. But at the moment, we find that we cannot take it anymore. Mm-hmm. So what I'm asking is, if we go back home now, what exactly that we are going to find in place for us. Mm-hmm. If we go and present ourselves and say, okay, we are here, 2 million people of us, we have come back. How do we get there? But they will say, okay, guys, let's rebuild. You go that way, you do this way. Let's have the farms working. Let's have the factories open. Let's have the banks functioning. Let's have everything going. Those are the main things that need to be put in place.
Mm-hmm. Thank you so much, Mr. Ncube. I know Mr. Paradza mentioned sanctions, but anyway, let's go to Mazwi. We have another guest, Jonga Mazwi Ndlovu from South Africa. Welcome to the show, Mazwi.
Hello, how are you?
Fine. Can you tell us from where you are and your experiences, what you have experienced as far as abuse of Zimbabweans is concerned down there in South Africa?
Abuse lapha in South Africa, especially if you are a foreigner, is very painful. Especially when you go to AMA hospitals for a simple thing, ufuna a painkiller. The moment you find out ukuthi you are a foreigner, the treatment is very different. I will tell you, Mina, I am married to a South African, and the times when I've taken my daughter there, when they've asked for my ID, when I've produced my ID, they'll be like, no, this child is a Zimbabwean. I have to bring a birth certificate for them to see, and the treatment becomes better after that. And the other thing that I am actually most worried about, it's not even me, but for all those people that have got their DZP permits expiring at the end of the year and with no way forward on what is going to happen to them. So after 2017, after this December 2017, I am thinking kuzoba ne-abuse enkulu from the policemen now knowing ukuthi half a million of Zimbabweans now don't have permits. I don't know what is going to happen.
Oh, that's
that's a sad situation. Maybe tisataenda kuna mkoma kuna honorable Paradza tomonzwa kuna vajuru mkoma juru manzwa honorable vachitaura nyaya kuti kumusha zvinhu zviri kuoma nenyaya ma sanctions nezvimwe zvavataura munoti iwo
honorable Paradza ka nyaya kuti muramba mungotaurira nyaya ma sanctions ka iyo nyaya iyi ngatimboisiye pa side timbosiye nyaya ma sanctions president tiri kuvanzwa vari ku America vari ku meeting yema ocean ku America kwa mukuda vari kwako vakuti havabvumirwe ikoko hatisina kuti.
Oh, Mr. Juru?
Ndofunga nare yao inenge yaita dambudziko. I think listeners will be with us. We are trying to bring back Mr. Juru. But meanwhile, we can hear from Honorable Paradza to respond on what Mr. Ncube and Ms. Ndlovu just said.
The problem we have with some of our Zimbabweans is that they don't want to accept reality. When we say we are under siege from the Americans, we are under siege from the British, they tend to deny that. But that is reality. This country is under sanctions. Things are not moving the way they are supposed to move because we are under sanctions. This country is not developing. This country is not, the economy has gone down because of sanctions. Before sanctions, things were tip-top here in Zimbabwe. We all know that. And for Mr. Ncube to say, to lie, that if you talk something, if you say something which is not, when you talk about Highlanders or Dynamos and so forth, somebody will be listening to your conversation. That's not true. This country is so free. It's not true. Let's not lie. Let's not listen to social media. It's not right. We are under sanctions. That's it. And I said this very clearly that, okay, fine. You are saying President Mugabe has failed to run this country. Fine and good. Why are you running away? What is the democratic way of solving that? The democratic way of solving that is to go and vote him out. Are you able to do that? No. Because the majority of Zimbabweans they believe in President Mugabe. The majority of Zimbabweans, they know where we came from. The majority of Zimbabweans, they know where we are going. And the majority of Zimbabweans are here trying to make sure that we straighten up things, to make sure that we bust these sanctions. And that's exactly what we are doing. Let me give you an example. This year, the government introduced what we call command agriculture. And right now, Zimbabwe, we are not going to import. We have even banned the importation of maize. There is going to be bumper harvest this year. And we've also introduced command livestock. The people in Matabeleland, the people in Midland, the people in Mashingo, the dry areas, they are so happy about this program. Right now, the Deputy Minister of Agriculture, who is in charge of livestock, Honorable Padishanda, he is in Matabeleland right now. He has been to Midland. He is making sure that this program works out very well. And in terms of command agriculture, the Vice President, Emmerson Mnangagwa, is in charge of that. He has been assigned to do that by the President. So we are trying to revive our economy. You don't revive this economy by running away. No. We come back and let's all work together. You see, this is the message I have for our Zimbabwean, especially the sister who is down in South Africa. Just, she's being abused there because she's a foreigner. You're not abused here. If you come here, if you're in Zimbabwe, you're not abused. It's just like that. So please don't lie when you are there. Because people have been lying, the British are now know. That's why they're deporting a lot of Zimbabweans there. They have been lying to say, I'm being killed. Mugabe is killing us. Mugabe is killing us, which is a lie. This country is so free. This country is different from South Africa. Each and every hour or minute in South Africa, somebody is being raped, somebody is being murdered. And you are saying that South Africa is better than Zimbabwe. No, I don't agree. It's a lie.
Yeah,
maybe you can give Mr. Nube the opportunity to.
You don't have
respond.
A caller?
Oh yeah, we have Wasu from Mutare. Mkoma Wasu, kana baba Wasu magadiko.
Magadiko tu sharwa.
Ah, kuno Wasu anu Dakara.
Aiwa, ndezo.
Mpinda ya msharu kwa mdari
rutizo. Nyaya ndesu kunya kondzisa. Ya Honorable Paraza. Honorable Paraza wari kuenda off topic. Isitukuta wanyaya paboda hapa. Mabatiru alikuitwa. Now, tunaiti kadete ndesho kuti. To be realistic and practically tunaiti kapu South Africa ndesho kuti. When it comes to my holidays, guys, South Africa, they are the best. Paku hendi lama Zimbabweans alikumuda mnika maho. All right. Welcome to Zimbabwe. Baba, that's where this a whole of nightmare. Kunika kwenu, tutanga kufunguruzwa. Nituwa pala, tuenda turipo, nima soja, nika ripo. Baba, before what is immigration? We see what is immigration. Baba, those guys are disorganized. Chinaiti kamaje para Mr. Paraza. Kukumbina Mr. Paraza, mawana sanu lakanaka. But pamuru kutanga nako, akusiko wa Paraza. Tende ini kumusha kwenu kunu. Mataro ndi kutande kuti.
Aywa.
Kwenu kusimbabu ndi
kutambuti. Wasu, ndiri kuira nini chaishu. Asi ndiri kuti ini ndanga chipindu au vangu wari kunza. Wasu ndi kwa nyayenyu. Nyayenyu ndi kuti. Taka katiri paboda ya sune komiti yangu last week. Tishitaura nyayi. Tika taura nyayi wari kufamba. Wajitu uza izu ozo. Tika wataura ya kuti imi. Kuti tione kuti nekuti kwane policy the easy of doing business and we want regional trade.
Yes,
we want regional integration and atidi kuti kana vanhu vakauya muno mumoro mungoona kuti munhu wese imbabva kwete mukaona vanhu vanouya nepaborder vachidhitura zvinhu zvavo zviri right kwete kuti vaita sei vamunikizi. I agree with you, Wasu.
Mr. Paraza,
I agree with you. Immigration. Masoja anogara paboda. kana ukaenda ku South African side kune masoja wese pambiki anenge ari pa border kuchengetedza border ravo, asi masoja haana chekuita nevafambi. Izvi ukafamba zvakanaka ukaya zvakanaka, izvi dambudziko ripo nderekuti kune yatinoti SI-64 statutory instrument 64 yekuti pane zvinhu zviripo ipapo zvakabvaniwa kuti hatidi kuti vanhu vauye nazvo nekutoda kuti maindustry yedu emuno muZimbabwe abudirire. Zvinhu zvakafanana semafuta, zvakafanana nemagumbeze, zvakafanana netumwe tunhu. Toda kuti nyika dzedu dziri muno dzipinwa mini maindustry yedu ari muno muZimbabwe abudirire, nekuti hatisi kuti tichingoita Zimbabwe kuti ite supermarket yekuti zvinhu zvose zvinongoimportwa isusu tichiexporta mari. Ndo zviripo. Tese ngatishande
kuakudirira.
Tikada kutanga nekublemana kuti hei uyakazodai hazvichenze. Ngatichenze tese takatinaka chimwe kuti nyika yedu ibudirire.
Ndizvo zvavakaradza, asi kumbukukana nemi chandirikutaura vaparadza mutaende kuine motakedi endamuri zvichiparadza aimbofudza mombe kudhara muri zviri kuitika vaparadza. Ndo zvatiri kukumbira, musaende nemotakedi, musaende nekomisi, musaende makatsveta svutu vaparadza. Itai ezvo neindividual Mr. Paradza anozvipana namai venyu muine manga muchena unofudza mombe, muone zviri kuitika. Izvo toda kuti muone the practical part kuZimbabwe.
Aiwa, maita basa.
Pati kushungurudzwa Dedi Paradza kuZimbabwe neside. Ndakabvumisa kuti tinobvunzwa passport nesecurity kati mahobo.
Muri right, asi hazvisi kuitika kuti ndo zviri kuitika muZimbabwe inyanya dzimwe dzinenge dziri paborder. Takazvinzwa izvozvo nekuti zvakafana nevanhu vari mubhazi vaya vokiriya zvinhu zvavo paya paya vobhadhira chuti voona vakamirirwa pabhubhi nevamwe vanhu vemapurisa kana kuti vecustoms vezimbura voti hamuna kudiclare zvinhu tuda mari zvakati vosvika pamasvingo vodzarwo vosvika muHarare pambudzi apa vonzarwo. Takazvitaura izvo kuti vanhu vecustoms kana munhu adiclare zvinhu zvake zvakanaka please regai munhu afambe zvakanaka, ichokwadi zvamuri kutaura. Ndosaka takanga taenda iko, ndosaka komiti yangu inini yakanga yakaenda kubite bridge. Komiti yangu yakatenderera nezvimu rabhoti takatendera takaenda kuchirundu tikaenda kuForbes border post tikanoona kufanika kuForbes kuti ndikutaure kuForbes vanhu 1200 maZimbabweans anoenda kuMozambique zuva nezuva. Handiti katinozvopa, asi paanodzoka manheru vanove vasina chinhu, zvinhu zvavo zvinenge zvapinda nemusango. Tikati zvino saka muchiita muri kuita kana muchida izvo inyaya yenyu yekuti hamusi kubata vanhu zvakanaka. Ipapo ndinotenda nevawasu nekuti shuwa takaenda isusu tikaenda kubhema pasi tikanoona nzvimbo dzinopinda nevanhu vasina kudhiclare zvinhu zvavo nekuti vanenge vachiti vari kushungurudzwa. Ichokwadi ndozvatiri kudzeya izvozvo nyaya iyoyo nebhodhi rezimura.
Maita basa, honorable, ramba henyu muri parunare. Chris, timbopa vamwe mukana.
Let's go to Ncube uloku secingweni.
Ngisecingweni lo mbuzo lapho ngicela ukubuza ubaba uParadza lapho.
Ungambuza uParadza uke wahlala koBulawa isikhathi sibili sisebenzelayo, kodwa angazi ukuthi ungambuza ngesiNdebele yini kumbe uzambuza ngesiLungu.
Baba Paradza uyosiNdebele.
Hayi yes, akancane, but he asked me in English.
Okay, it's fine, I'll do that. Baba Paradza, let's go back to the sanctions. I got a question for you. You are telling us that America is harming Zimbabwe and the British, they are hating us. So tell us, how have the British and the Americans crippled this coast deal? How have the Americans crippled our dairy farming, our cattle ranching, our sugar plantations? Where do the British and the Americans come in there? Because these things were running, and somewhere along the line, they stopped running. So how did the British stop us from producing steel? Because they were not the buyers. I don't want to hear us saying they stopped buying from us. And they were not even having engineers from Britain when we were running this coast steel. Shabani mine. Mashaba mine.
Okay,
all those. The copper mine.
Okay, fine. I hear you.
Just
let me give
enlighten
you.
Us. What, I hear you. How did let the British keep... and the Americans stop us from making those things run?
Okay. Mr. Nguyen, let me be clear to you. you are well familiar with business. You run a business, you get loans, you get funding from banks. So all that has been frozen. We no longer get offshore financing. So because we don't get offshore financing, these companies have crippled. These companies are now not producing anything because they cannot get offshore financing. They cannot
get even offshore financing. What happens when you borrow money? There is what they call credit rating. So our credit rating now is so poor that we cannot get funding.
Let him explain.
To do with sanctions. Every country is rated. Like we know that South Africa now, they are panicking because their credit rating is going down because of what is going on in their own political circles. So are we credit worthy? And if not, why?
No, I'm saying because the IMF and the World Bank, they've given instructions, or rather the American government and the British government through IMF, through the World Bank, they've given instructions all over the world that you don't do business with Zimbabwe. And this is why our companies have now sort of, they've collapsed. It's because they cannot get foreign funding. The South African companies in South Africa are able to borrow from outside. They are able to borrow from inside. But we are not able to do that because of the
sanctions.
That's exactly what I'm saying. Don't deny something which is there, Mr. Mwe. This is real.
Okay, thank you so much. I think this is a topic that, which we can exhaust some other time. So let's go back to Ms. Mazwi Ndlovu. Mazwi, can you tell us more about your experiences in South Africa? I know you have been hearing the back and forth between Mr. Baradza and Mr. Ncube. I don't know whether you are in between or you have your own views regarding these issues.
No, regarding these issues, like what Mr. Ncube is saying, Uguti, there is nothing to come back home for. Mr. Parasa can say, everyone come back home, let's repeat this, let's do that. But at the end of the day, Mawi, Uguti, British and American are still putting those sanctions. If those 10 million people come back to Zimbabwe, what is it that is going to happen? But I'm going to tell you now, I've got a nephew that had his leg broken 2 weeks ago. He was in Cholocho for a week, and they were saying, umuntu wama x-rays, akekho use Harar. So we had to organize to get him to Bulawayo. He's now at Bulawayo, but the doctors there are saying they need a blade to go into his leg. And as it is now, that plate is not available in Zimbabwe. We've been trying here in South Africa, but they are telling us itholakala emathiyetha kuphela. So now, as another means, we need to bring him here to South Africa, even though we know he's going to be abused in those state hospitals. But we don't have a choice. So can you imagine, you belong to this country, you're staying there, but for a simple plate, for a bone just to be repaired, now you have to go and face abuse. We have I don't know, now citizens from Zimbabwe, now they have to go to another country to get abused because a simple plate is not even found in Zimbabwe.
Oh, thank you so much for your contribution.
My sister, I feel for you. But the thing is, we are not doing ourselves any favor by running away from a problem. That's what I'm saying. The countries like South Korea, countries like China, countries like India, they've developed their economies because of their
thank you so much, Mr. Baradza. Unfortunately, we have run out of time. Thank you so much. That was, of course, Mr. Kindness Baradza, of the chairman of the Portfolio Committee on Foreign Affairs. We also had Dennis Juru of the International Cross-Border Traders Association, and of course Sten Ncube in Botswana and Mazwi Ndlovu in South Africa. Thank you so much, and all the listeners, the name is Gandhi. Good night.
Neni Jonga Kandemiri ndoti tosangana zvakare muzvirongwa zvinotevera zve Studio 7.